Imbaranda, my fans are no mdawaka wanda. Iyo imbaranda, yau yau. Vano togani ripa competition. No, no, no. Mission, mission, diripa angu mission. Yo, yo, yo. Ne angu mission, di no tenga mansion. Yo, yo, yo. Kuna no piki sandi ne permission. Yo, yo, yo. Bakan faida, bauze iva gofura. Nekutia panchango pinda nekuduma. Narada boys ya imbeze kujuma. Ngoma inorova inokuma. Ah, inini ditori chambiani. Mwari ya neta, shinu nenguwa yake. Nguwe munu, andinga ikoni. Ngoma zino ira nekutoda kwake. Inini ditori chambiani. Mwari ya neta, shinu nenguwa yake. Nguwe munu, andinga ikoni. Ngoma zino ira nekutoda kwake. Diriringwe ziva isinga pe. Ndenge dokta pa mango marigandi rape. Vari kutina radada ashape. Toda mota ningo marigandi vape. Ndongo ramba ndi chishinga shinga. Ndino shika chete chero nchika mina. Ende mberi dinongo kavira. Hazine kutipane vano vavarira. Inini ditori chambiani. Mwari anoeta zvinhu nenguva yake. Nguve munhu andinga ikoni. Ngoma dzino ira nekutoda kwake. Inini ditori chambiani. Mwari anoeta zvinhu nenguva yake. Nguve munhu andinga ikoni. Ngoma dzino ira nekutoda kwake. Vano toga andiri pa competition. No, no, no. Mission, mission, ndiri pa angu mission. Yo, yo, yo. Ne angu mission dino tenga mansion. Yo, yo, yo. Kuna no piki sandi ne permission. Yo, yo, yo. Bakan faida, bauze iva gofura. Nekutia panchango pinda nekuduma. Naradada boys ya imbeze kujuma. Ngoma inorova inokuma. Ah, inini ditori chambiani. Mwari anoeta zvinhu nenguva yake. Nguve munhu andinga ikoni. Ngoma dzino ira nekutoda kwake. Inini ditori chambiani. Mwari anoeta zvinhu nenguva yake. Nguve munhu andinga ikoni. Ngoma dzino ira nekutoda kwake.